This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechina, chivabvu 7, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Dare redzimosva rinodzorera rezinesi retelesel Zimbabwe, iro rakanga rakanzurwa nehurumende.
Vanhu vanoratidzira muBulawayo vachiti havasi kufara nemashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ekushora vanhu verudzi rwechikalanga.
Ongororo yakaitwa neMass Public Opinion Institute ichitsigirwa neAfrobarometer, iyo inoti vaMugabe ndo munhu anofarirwa zvakanyanya muZimbabwe yekonzera mutauro.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Dare repamusoro nhasi ratura mutongo wekuti kambani yeTelesel Zimbabwe imboramba ichishanda gakava rayo nehurumende richigadziriswa. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare repamusoro vaNicholas Matonsi nhasi vatura mutongo wekuti kambani yembozhanhare yeTelesel Zimbabwe imboramba ichishanda uku gakava rekambani iyi nehurumende richigadziriswa. VaMatonsi vati vachazopa zvikonzero zvavo zvizere muzuva ravasina kutara pavatura mutongo uyu mumahofisi avo. Mutongo waturwa nedare uyu wauya apo kambani yeTelesel Zimbabwe yakasvitsa chikumbiro kudare repamusoro chekuti ibvumidzwe kushanda zvichitevera kukanzurwa kwakaitwa rezinesi nePost and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe, kana kuti POTRAS. POTRAS iri kupomera Telesel Zimbabwe mhosva yekusatevedzera mutemo wenyika. Mutongi wedare vaMatonsi vatiwo POTRAS isave nechekuita nezvenyaya yeTelesel kudzamara Telesel yapedzerana negurukota rinoona nezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vasupamanduwanzira. Hatina kukwanisa kutaura navamanduwanzira kuti tinzwe divi rehurumende zvichitevera mutongo uyu sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Mutauriri weTelesel Zimbabwe vaFrancis Chimanda varamba kutaura nezvenyaya iyi neStudio 7 vachiti vatora danho sekambani kuti vasazeye nyaya iyi nevatori venhau. Zvichakadai, mumwe mugari wemuHarare uye ari muzvinabhizimisi anoshandisa nhamba dzeTelesel Zimbabwe vanoRest Marara vati vanofara zvikuru nemutongo waturwa nedare uyu. VaMarara vashorawo hurumende nekuda kuvharisa kambani yeTelesel vachiti vanhu vazhinji vanogona kurasikirwa nemabasa, izvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika munyaya dzezveupfumi. Mumwe wanoshandisa nharembozha yeTelesel vaMartin Musevenzi, avo vanoita basa rekuhodha zvinhu vachitengesa, vanoti vanhu vazhinji vanga vave kuziva nhamba dzavo dzeTelesel zvokuti dai dare raramba kupa Telesel mvumo yekuti enderere mberi nebasa, upenyu hwaizovaomera zvikuru.
Zvaturwa nedare zvinhu zvatinogamuchira nemufaro nekuda kwekuti isusi tata kutoshaya kuti tichamigrata kuenda kupi kwacho nenyaya yekuti line reTelesel racho kana richinge ravhara ndorachizikanwa nemaclients angu pabusiness. Saka zvaitwa izvi zvinongofadza kungoti business raungokontinya tichingotarisirwa kuti zvinongorambawo zvakadaro kuti vanogadzirisana zvataurwa nedare zvinongotorwawo zvichigamuchirwawo saizvozvo pasina macomplications anozoitika pakuoparata kwatine chichitawo tichishandisa manhamba dzeTelesel iwayo.
Kambani yeTelesel Zimbabwe ndiyo kambani yechipiri munyika pakukura inoita zvembozhanhare uye inoti ine vanhu mamiriyoni maviri nemazana mashanu ezviuru vanoshandisa mbozhanhare dzayo munyika. Kambani yeTelesel Zimbabwe ikambani yakaumbwa nekambani yekunze yeTelesel Globe pamwe neEmpowerment Corporation yavana muzvina business vemuZimbabwe. Telecel Globe ine zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvemari muTelecel Zimbabwe, uko Empowerment Corporation ine zvikamu makumi mana kubva muzana. Telecel Globe iri pasi pekambani Orascom Teleco Company, iyo ine mabhizinesi muAfrica, Europe, Asia, Middle East neNorth America. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Vemasangano akazvimirira oga muBulawayo vanosvika churu chimwe chete varatidzira muguta iri nhasi vachitsutsumwa nemashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ekuti vanhu vechiKalanga havana kudzidza uye vamwe vavo vari kuita mabasa eumbavha kuSouth Africa. VaMugabe vakatsamwisa vanhu vakawanda nemashoko avo aya svondo rapera apo vaitaura pamusangano weSADC wakaitirwa muHarare. Asi mutauriri wehurumende vaJonathan Moyo vanoti vaMugabe vakangotaura pfungwa yaivapo kare, kwete pfungwa dzavo mazuva ano. Varatidzira nhasi ndevemasangano akasiyana anosanganisira reBulawayo Agenda, Women of Zimbabwe Arise kana kuti WOZA, nemamwe ayo aendesa tsamba yenyunyuto kumahofisi ehurumende kumahlahlandela pamwe nekuhofisi yeHuman Rights Commission, iyo vanoti vanoda kuti izeye mashoko avaMugabe. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata mukuru weBulawayo Agenda vaMeli Dube kuti tinzwe zvaitika.
Taona zvakafanira isusu kuti titsiure mutungamiri wenyika pamanzi aakaita aya, because ane rusarura rwakadzamisisa chaizvo, because tinoona sekuti ane kutuka, ane kutamwa kunomasunda kuti amabudise achituka ivo vanhu vechiKalanga. Saka zvatiri kuda semasangano azvimirira oga ndezvekuti mutungamiri wenyika arespekte kodzero dzevanhu, uyezve arespekte constitution yemunyika ino yeZimbabwe inotaura iyo kuti vanhu havafaniri kusarudzwa nekwavanobva nekuti nemarudzi avo, uyezve vanhu vanofanirwa kuwaniswa mabasa, vachiwaniswazve kubatwa kwakaenzana nevamwe vese vari munyika, vachiwaniswazve development. Saka tikuona sekuti izvozvo zvose hazvina kunge zvakakodzera kuti mutungamiri wenyika azvikangane kana kuti azvitore sekuti zvinhu zvisina maturo. Taendazve kuZimbabwe Human Rights Commission tichikurudzira kuti inge ichiita tsvagiridzo sekuti ko nhaurwa yakabuda kune mutungamiri wenyika yakadzama sei, uyezve iri kubva nepi, uyezve ndiyo here iri kuinfluensa kana kuti iri kutunda zvinhu zvese zvinoitwa nehurumende yeZimbabwe pakubata vanhu vavechiKalanga nevanhu vese vekumatebeleni south nekumwe kwese kuZimbabwe.
Asi vaDube gurukota rinoona nekuburitswa kwemashoko vaJonathan Moyo vanoti vaMugabe vaitaura pfungwa yaimbovapo kudhara pamusana peMakalanga, kwete kuti vaitaura pfungwa dzavo.
Handizivi kuti vaJonathan Moyo tingavavimba nezvavanotaura sei pamusana penyaya iyi, because tinoziva kuti ivo basa ravo chairo chairo nderekugadzirisa pakanganiswa, kana kuti nderekunyepa pataurwa chaipo chaipo, vachiti ipo hapana kunzwaro kana kuti chii, vachiitira kuti vaMugabe vaonekwe semunhu akanaka nguva dzose.
VaMeli Dube ndivo mukokeri wesangano reBulawayo Agenda vanga vachitaura vari parunare naTungamiri Nkomo vari kuBulawayo kwakare. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kugara kuUnited Kingdom vaJoshua Chigwangwa vari kukwikwidza musarudzo dziri kuitwa muUnited Kingdom makare, idzo dzinosanganisira dzemakanzuru. VaChigwangwa vari kupinda musarudzo dzekanzuru muodhi yePanshenga mudunhu reHertfordshire. VaChigwangwa ava nemakore makumi mashanu ekuberekwa vapinda musarudzo idzi vakamirira bato reLabour, uye mumwe wevari kukwikwidzana navo musarudzo idzi ndisachigaro wekanzuru yavo uye vari vebato reConservative vaDarren Malcolm Bennett. VaChigwangwa vakaberekerwa kuZimbabwe vakakurira mumusha wemufakose vasati vaenda kunogara mhiri kwemakungwa. Sarudzo idzi dziri kuvharwa nenguva dza10 manheru ano uye kuverengwa kwemavhoti kuchinzi kunotarisirwa kutanga nenguva dza12 pakati peusiku. Ngatinzwei hurukuro yataita navachigwangwa.
Ma general elections ari kuitwa for the whole of UK. Parizvino zviri kufamba zvakanaka, ndofunga pandasvika kuma 2 dzamasikati 25% vanga vavhota ende vanhu vanga vachiri kungouya. Saka ndinodaira kuti vanhu vakawanda gore rino iri pasarudzo iri vari kuvhota.
Tinoona kuti imi muri munhu mutema ari kukwikwidza musarudzo idzi kunzvimbo yatinonzwa kuti vatema ikoko vangangoita zvikamu zviviri kubva muzana kana kuti 2%. Munoona muine mukana here wekubudirira musarudzo idzi?
Ndichitanga kukukidza wangu kana vamwe kubato kwangu vanga vasiri chokwadi kuti vanhu vachanditambira sei musarudzo iroyo. Asi gore rakapera ndakakondesta kekutanga muna May and ndakaita number 3 pasarudzo iyoyo. Ndakaita 328 votes. Akahwina akaita about 700 votes and munhu agara ine nzvimbo iyoyo makore 25 apfuura. Saka pasarudzo ino iri kuitika iyi akaretire asipo. Saka siti rakatova riri open kuna anenge akwanisa kukonvinza mavoters. So nokudaro ndikuona sekutoti vanhu vanga vachivhota vachinji vanga vachiti vakabudo vanoti vakaona bheji rangu vamwe vanondiziva vachiva vachitongondibata maoko kuti tinewe hope zvinokuitira zvakanaka. Saka ndine encouragement.
Chii chakaita kuti mude kupinda musarudzo idzi mukoma chigwangu?
Ndofunga nyaya dzekuva involved in development. Ndakabva nadzo kuZimbabwe ndaingosenza basa rinotarisana nenyaya dzedevelopment. Kuya kwandakaitawo muno ndakatoona kuti mune dzimwe nzvimbo dzisiri kuitwa zvakanaka.
Zvii zvingadzidzwawo nevanhu kuZimbabwe?
Zvingadzidzwa nevanhu kuZimbabwe zvakawandisa. Zvinhu zvinoshamisa kuti unosvika pakunovhoterwa pasina kana mumwe munhu mumwe chete akambokutuka kana kukusimudzira izwi.
Chizvarwa cheZimbabwe vaJoshua Chigwangwa avari kupinda musarudzo dzekuUK vanga vari parunare kuWelwyn Hatfield Barrow kuUK kwakare. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Makatirira kustudio 7, munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vakuru vakuru vemuChina muguta reChengdu vashanyira maofisi ekambani yeUber vachiverefeta mashandiro ekambani iyo. Ekambani iyi iyo ine nhengo dzinotyaira mateksi anotakura vanhu. Mutauriri wekomisheni inoona nezvekutakurwa kwezvinhu mudunhu iri abvuma kuti ichokwadi kuti vakuru vekambani iyi vambobvunzurudzwa nemapurisa. Svondo rapere, mapurisa akasechawo maofisi eUber muGuangzhou. Masangano enhau ehurumende anoti mapurisa aida kuona kana paine kambani kana kambani iyi yaive nerezinesi rechokwadi. Uber inoshanda mumaguta mapfumbamwe muChina kusanganisira Beijing neShanghai.
Vakuru vakuru vemuAmerica nevemuSaudi Arabia wawirirana urongwa hwekumbomisa kuendesa rubatsiro kuYemen, uko kuri kurwiswa nechikwata cheShiite Houthi izvo zvapa kuti zviuru nezviuru zvevanhu zvitize munyika iye. Vachitaura nevatori venhau muRiyadh nhasi, gurukota rezvekutyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaJohn Kerry pamwe nemumwe wavo wemuSaudi Arabia vaAdel Al Jubeir vati pane urongwa hwekumbomisa kurwisana kwemazuva mashanu kuitira kuti rubatsiro ruendeswe muYemen. Vati chibvumirano chekumisa kurwisana chinogona kumutsiridzwa zvakare zvichienderana nekuti zvinhu zvakamira sei.
Zvakabuda mutsvakurudzo yakaitwa nesangano remuZimbabwe reMass Public Opinion Institute kana kuti MPOI richishanda nesangano rekuSouth Africa reAfrobarometer zvekuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachiri pamberi muruvimbo vachienzaniswa nevanhu pamwe nemasangano yakonzera mutauro munyika pamwe nekunze. Tsvakurudzo iyi yakaburitsa kuti vamugabe kunyange hazvo varikunzi varikutadza kutonga nyika zvakanaka vane zvikamu makumi matanhatu nezvitatu kubva muzana zvevanhu chiuru nemazana maviri vakabvunzwa vakati vamugabe vari pamberi pakudiwa nevanhu kudarika vemapato anopikisa ayo akaona zvikamu makumi nezvina kubva muzana.
Vamugabe vanonzi vakawana zvikamu makumi manomwe kubva muzana kumaruwa zvichienzaniswa nezvikamu makumi mana nezvishanu kubva muzana mumaguta. Mamwe mapoka anonzi aitariswawo mbiri yawo anosanganisira mapurisa, mauto, zek, zimura, mapato anopikisa ayo akawana zvikamu makumi mana nezvina, paramende pamwe nemakanzuro emaguta neekumaruwa. Asi dzimwe nyanzvi mune zvematengerwo enyika dzinoti ongororo iyi haiburitsi pachena zvido zvevana vezimbabwe vose sezvo vamwe zvikuru vari kumaruwa vachitya kubuda pachena pavamire munyaya dzezvematongerwo enyika. Vamwewo ndo vanoti ongororo iyi inofanirwa kutambirwa nevemapato anopikisa kuitira kuti vatore nguva yekuzvitarisa kuti ndepapi chaipo pavari kurasika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira uye vakamboshandawo nesangano reMpoi vaCharles Mangongera pamwe nechipangamazano munyaya dzekuburitswa kwemashoko mubato reZANU PF vaGoodson Nkuni. Tatanga nekubvunza vanguni kuti vanotambira sei zvakabuda mutsvakurudzo iyi.
Museve yamataure nyaya yekuti even pamusarudzo ya2013 vanhu about 60-61-62 ndovakavhote vamugabe. Because zvinotungamira nezvikamwa nevanhu kuti kana amira pachokwadi zvaanenge achifunga haatipungunyuke haana kufanana nevamwe vanhu vayo vekuti nhasi ari kuti aiwa taakuda maelection tapinda mangwana tachinja anoita zvaanenge achiona mazuva ese kana wamuka kuteni mugabe anenge achifunga zvinochete masikati nemanheru. Saka iyo 63% maonero angu ndochokwadi chacho ichocho. Vanhu vemuno muzimbabwe vanoziva kuti vamatungamiriri vese hapana mutungamiriri akaita saamugabe. Saka ini ndobvumira nesavhe yakaitwa iyo.
Vamangongera, munotiwo pamusoro peongorori.
Zvinonakidza panyaya dzemasavhe yakadai muzimbabwe ndechekuti vanhu vanoti kana achinga abuda zvichienderana nekuti ari kutaura kuti chii masavhe iwayo vanovatambira kuti ehe ndizvozvo ndicho chokwadi. Asi kana mangwana savhe iyoyo yazobuda ichiti zviya zvakambotaurwa paya zvachinja unonzwa vanhu vakuti aiwa hazvisizvo methodi yavo yakanga iri rongu vakambotaura nani nezvimwe zvakadaro. Izvi zvinotiratidza kuti nyaya yemapublic opinion polling haisati yanyatsopinda muvanhu sezvayakaita kunyika dzimwe dzatoziva dzakafanana naamerica nanabritain kuti mapublic opinion polls anotoseenzeswa kuplana angava nemapolitical party kana makambani chaiwo chaiwo kuti tiri kuitei gore rinoteera kana kuti musarudzo inoteera.
Vanguni, tichitarisa idzo ongororo dzakaita saidzodzi ongororo here dzekuti vanhu vangatambira sezviri kutaurwa navamangongera?
Vakandemiri hatidi vanhu vanoti kana seve yati iyo ZANU PF iri kugona kana yati amugabe ari kugona moti aiwa hazvina kuitwa zvakanaka. Kana yati tsvangirai ndiye ari kugona moti ai ndo save chaiyo chaiyo hatidi vanhu vanoti vanotaura vanomirira muchokwadi mazuva ese. Ipo ndechekuti iyo kana zvinozi mapublic opinion haisi yezanu pf. Masupina story anga ari against ZANU PF ari mupenyu akabveza ari kuzanu obva aramba ari kuzanu yastole yemukoma wake. Saka chokwadi ndechekuti maburitsa nemafigures andataura ega havasi vanhu vanosapota ZANU PF aiwa vanhu vakaongurwa vakaita nezvavakaita. Saka tida kuzvitora zveinozvo tiongorore kuti pavakataura ndosapotwa here nevana vezimbabwe. Saka ndati ndobvumirana nazvo because ndo zvakaitwa nevanhu na2013 kana election zvanhu zvakaitwaya.
Vamangongera, ndakubatai muromo muchida kuti mutaure point yamuinayo. Taurai zvenyu.
Point yandanichida kutaura Jonga ndeyekuti inini ndakaenda kulaunch yemaresults eAfrobarometer iwayaya. Chavari kuita ndechekuti vari kuvalaunja in phases. So phase yekutanga yandakaenda inini yakanga ichitarisa kuti vana vemuzimbabwe vari kumborarama zvakadii, atinoti malivelihoods pachirungu. Iyi nyaya yetrust yekuti panobvunzwa mubvunzo wekuti how much do you trust. Ndopandataura nyaya yecontext paya paya kuti panenge pachitiwa kuti padefine kuti kana muchiti trust muri kureva kuti chii. Nokuti hazvirevo kuti kana ndikati woo ndinokutrusta Jonga ndaakureva kuti kana kukaendwa kusarudzo ndaakunokuvhotera. Tofanira kuunderstanda context. But handisi kuramba kuti finding iyoyo ndo iripo. Ndinorespecta chaizvo Mpoi, ndinovaziva kuti vari very rigorous in their methodology. But chandinongoda kuti munzwisise ndechekuti nyaya yetrust kana kuti kana vanhu vachibvunzwa nyaya yetrust
experience yangu ndekuti vazhinji vanhu nyaya dzemasurveys vanodzitya Mukoma Jonga. Pane fear number one, number two, pane nyaya yekuti there is power of propaganda.
Mukoma Nguni.
Izvasimeti bambikizo. Vanoziva kuti zvakaita zvikoro kuti maproblem edu ese akazogana tangirai munomu. Vanoziva kuti tiri kutambudzika nyaya yekuti tangirai nemasanctions ake aakaita nevarungu. Vanonyatsozviziva izvovo. Vatsi vai vachiramba vachivhota, vachivadyika vachivaramba vanhu veMDC.
Avanga vari chipanga mazano mukufambiswa kwemashoko mubato rezano PF vaGoodson Nguni. Manzwawo zvakare kubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira uye vakamboshandawo nesangano remupoi vaCharles Mangongera. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7.
Zvichakadaro, sangano reMass Public Opinion Institute rinoti riri kumira neongororo yaro yarakaita iyi. Mukuru wezveongororo musangano iri vaSteven Ndoma vaudza Studio 7 nezvetsakurudzo yavakaita.
Sekutanga ndesekuti ongororo iri takaita muna November, kutanga musi wa 16 November kusvika musi wa 29 November 2014. Takaita ongororo yedu mumaprovinsi edu ese ari 10. Sample yacho tingati yakadistributwa across my provinces, tikaita futi maurban nemarural areas. And chandingada kuudza ndechekuti pasample apa taitiwo province ine vanhu vakawandisa, sei the adult population vatingati vari 18 and above, so yaiti yaicontributawo sample hombe. Zvichireva kuti Harare seprovinsi hombe ndiyo yanga ine subsample hombe. Tingati vanhu vese vane makore 18 zvichikwira vari maZimbabweans vanga vane kana wekuti vaparticipate muinterviews aya. Kubvunza kwedu taibvunza vanhu nemitauro mitatu yandingati chirungu, totishona nechindevere. The sample size yanga iri 2400.
Asika vamwe vanoti ivo zvinonetsa kuti munhu anyatsoziva zviri kufungwa nevanhu vemuZimbabwe nenyaya yemhirizhonga, nekudaro vanoshora zvamunenge mabuda nazvo izvi vachiti hamunyatsotaure kuti kune dzimwe nzvimbo. Zvinonetsa kuti munhu ataure pfungwa dzake akasununguka.
Chokwadi chamataura, asi ndinoona kuti patakaita tsvagiridzo yemuna November ndingangoti hangu kwanga kuine runyararo. Ndingangoti runyararo irworwo rwaiita kuti isu pataita tsvagiridzo dzedu vanhu vedu vapinde munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitora pfungwa dzevanhu pasina kushishidzirwa.
Mukuru wezveongororo musangano reMass Public Opinion Institute vaSteven Ndoma vari parunare muHarare.
Panguwa iyo dzimwe nyika dzichange dzichicherechedza zuva ravanamai kana kuti Mother's Day nemusuwe svondo, vamwe vanoti gore rino rinonetsa kuti vaite izvi nekuoma kwezvinhu. Gogo Imelda Muriro vari kuMondoro vanoti vagari vemunharaunda yavo vaita rombo rakanaka sezvo vavana zvidzidzo zvekuvabatsira kuchengetedza vana, kunyanya vechisikana kubva kumadzisvondo akanga aine zvidzidzo izvi kwemazuva matatu apera. Gogo Muriro vanoti kunyange zvazvo vanga vane tariro yekupemberera zuva iri nesvondo, hazvisi kukwanisika sezvo vari kutarisana nekukanganisika kwembesa dzavo nekuda kwemvura yakanaya zvakaipisisa mudunhu ravo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Nyakare yasiyana nazvino maererano yekuti zvino zviri kuchinja nekuchinja kwenguva. Vana vekare vaiverwa, vaive vana vainyatsoudzwa zvokuita vari mudzimba vachirayirwa tsika. Zvino iye zvino nenyaya yekuti zvakanaka hazvo zvokuti mwana paane kodzero dzake, asi kodzero dzacho dzinenge dzanyanya kubva dzaita kuti mwana akapfekedzwa bhachi rokuti haachagona kurayirika kazhinji kacho. Asi wekishopu yatangati nayo tapiwa mazano ekuti ndinobuva kuti tikagona kuzviita izvozvo tichagona kubata zvakare vana vedu vasikana kuti vatiteerere. Nokuti iye zvino izvi mwana anga akungoita akangoita 18 years akuita zvaanoda kwangomuti umuture kana kumurova akuti iye ndono kumhangarirai.
Mazano api amawanikwa muchipiwa kwamaenda kuzvidzidzo kuti vabereki savana amai vakwanise kunge vachishandisa pakukudza kwavo nyanya mwanasikana?
Tazizizu, mai, kana baba, ivene ukama, ne vana vako. Vana vako wakaita ukama wakanaka newe. Merudo pakati, nisirizo kukarirana karirana. Uchigarana wopasi, kekutanga, haikona kubawa wauza, zipa mchoro choro. Sangano kubawa wauza, sengano kuti, rujiru wedu, wakamira kudai, kudai, tiki, baba na amatate guri, kishika hapa. Zino wapa kuti, iwo wazeta interest, yoku vunda kuti, ko, zakadai zvinofamba sei, zvakadai zvinofamba sei, kuvaisa padhuze, kuvati vave neconfidence munewe, vave nelove munewe, vavimbe newe, ukavaita kuti vakutye, vachanovimba neshamwari dzekunze.
Avanga vari Gogo, Imelda Muriro, vachitaura naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuMondoro.
Muchirongwa chedu che Live Talk na 8:30 p.m. Tiri kutarisa zuva ravana mai kana kuti Mother's Day.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi che Women's Round Table, titumirei ma text message pa number inoti 001-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Yashika nguva yatinoverenga tsambamboja dzenyu pamwe nema text messages nema WhatsApp amunenge matitumira. Munokwanisawo kushandisa Facebook page yedu. Facebook page yedu inoti VOA Shona. Tinodzokurura zvakare Facebook page yedu VOA Shona. Udzai hamanisha mwari kuti dzitifarire pa Facebook.
Munyoro wekutanga anoti jonga nevamwe vako mwari akuwedzerai mazuva ekurarama. Ndinorwadziwa kwazvo nemirishonga yezvematongerwo enyika iri kukonzerwa nebato reZANU-PF. Ndoda kukurudzira mapato ezvematongerwo enyika kuti vatsigire danho rakatorwa neMDC kusvika mitemo yesarudzo yagadziriswa. Ndoda kukwaisa vose vakafarira peji yeVOA Shona. Tiso anhu acho ndimukoma Comrade Perfect.
Yechipiri yabva kuna mukoma Shepherd Matongo vanyora paFacebook vachiti ndikwazisirewo mhuri yese yekwaMatongo kunyanga ndini Shapilo.
Mumwe anyorawo zvakare paFacebook anoti anonzi Sisi Mandi avanoti basa munogona chose asi takuwara kuno kuboera nehuori. Ndoda kumhorosa mhuri yekwaChatora yose ndini Mandi Chatora.
Imwe inotiwo ini ndinoti sando kwamuri imi vashamarari veStudio 7. Ndotsvagawo hanzvadzi yangu inonzi Miriam Kuneta Oro Ndenga. Senemu yemurume inonzi Matikidi. Iye zita remwana anonzi Mai Solomon Matikidi. Takapedzira kumuona mugore ra1999. Tinoti kana paine anomuziva ngaandifonerewo panhamba dzinoti 077-323-9400. Ndodzokurira zvakare nhamba idzi 077-323-9400 kana pa 077-480-3642. Ndichimuti uya kumusha hama dzako dzapera. Ndini so kuneta oro ndenga. Ndinobva kwamurewa kwamukarakate. Namba dzekufona 077-323-9400 kana kuti 077-480-3642.
Mumwe anoti ndingafara chaizvo mukandimhoreserawo mukadzi wangu Mai Deline nevose vanondiziva. Ndini Hard Trust munhande kwaGutu kwane Rupiri ndichiti aiwa basa munorova vakomana.
Mumwe anoti basa munozvambaradza zvazviri rambai makadaro. Mukomana anonzi Thomas Chiripasi makamuwanepi? Mukomana anoita kudetemba. Ndini Original Barnett ndikwazisirewo mudzimai wangu Precious nevana vangu Chantel na Philistus. Ndapota verengaiwo meseji yangu.
Aiwa ndinoimba kuti mafara zvikuru mukoma nekuverengerwa meseji yenyu. Asi semazuva ose nguva ndoyo ine shanje. Nhasi tomboisiyira pano totanga naye zvakare mangwana. Blessing.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro inawo zvakare.
Dare redzimungosva rinodzorera Resonance reTeleso Zimbabwe iro rakanga rakanzurwa nehurumende.
Vanhu vanoratidzira muBulawayo vachiti havasi kufara nemashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ekunyomba vanhu verudzi rwechikalanga.
Ongorora yakaitwa neMass Public Opinion Institute ichitsigirwa neAfrobarometer Iyo inoti vamugabe ndo munhu anofarirwa zvakanyanya muZimbabwe yokonzera mutauro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine sezvakare mangwana anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga naChris munhau dzechirungu.